manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 4/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika vaBill Saidi vanoshaya kuZambia mushure mekurwara kwenguva yakareba.
Sarudzo yekuBigita West yoita mutauro bato rezanuPF richipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Dzevamwe vanhu vari kupindawo vachikwikwidza musarudzo iyi.
Migwagwa yemunyika yewedzerwa kuipa nemvura iri kuramba ichinaya.
South Africa yoyambira kuomesera vekunze vanopinda munyika iyi vasina mapepa akakwana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika zana kusanganisira nhengo dzedare reparamende vari kutarisirwa kumiswa kumatare munandira vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekuratidzira kwakaitika gore rapera. Mumashoko aro kuvatori venhau, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro anenge ari mubishi kumirira vanhu ava vanosanganisira amai Ronia Bunjira navafani munengami nhengo dzedare reparamende dzichimirira MDCT muHarare. Kutongwa kwevanhu ava kuri kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Amai Bunjira vanenge vari pamberi pedare nevamwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuratidzira kwainge kwarongwa nesangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA.
Musi wechipiri nhengo dzemasangano evanotengesa mumigwagwa dzakaratidzira patown house gore rapera kusanganisira vaStan Zvorwadza dzinenge dziriwo mumatare. Vamwe vachamiswa pamberi pematare vanosanganisira vaPromise Mukwananzi nenhengo dzesangano ravo reTajamuka uye mufundisi veRemnant Church vaPhilip Mugadza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hanzi avo vanotiwo vazhinji vevanhu ava vakangosungwa vasina mhosva.
Vanhu ava vanhu vakasungwa gore rapera vakatanga kuita mhirizhonga vanhu vachiratidzira kuti zvinhu zvaoma munyika. Saka vanhu vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare, vazhinji vachisungirwa kunzvimbo dzakaita senge vana Epos, Mabvuku nana Waterfalls. Vamwe vacho vakasungwa mumwedzi waNyamavhuvhu, vamwe vanga vasungwa mumwedzi yanga yadarika. Izvozvi vanenge vachitarisirwa kuti vachaenda kumatare kuti vanotanga kutongwa. Vanga vachienda kumatare vachingonopinda mudare vozozwa kuti vanodzoka musi unoteera. Asi izvozvi tiri kutarisira kuti vana mutongi vachatonga nyaya dzacho dzopera.
Saka vanhu vese ava vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights here?
Vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akati wandei.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hanzi vari parunare muHarare.
Gurukota runoona nezvekutakurwa kwezvinhu pamwe nevanhu Dr. Joram Gumbo vanoti mukutanga kwegore rino vari kutanga mabasa ekugadzira migwagwa mikuru yakaita seHarare kusvika kuChirundu uye weBait Bridge kusvika kuVictoria Falls. Vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una kuti migwagwa yose munyika yazara makomba ayo ave kukonzeresa njodzi. Pane wokukandirana makobvu nematete pakati pemakanzuru neZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA nemari dziri kunzi nemamwe makanzuru dziri kutorwa nezinara asi dzisiri kuzoendeswa kumakanzuru aya.
Mari idzi dzinosanganisa dzematoll gates uye dzemitero yemotokari. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti zinara inofanira kupa guta ravo mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe emadhora pagore, asi varingopiwa miriyoni imwe chete yemadhora chete zvopa kuti migwagwa yemuHarare izare makomba. Mukuzaya nyaya iyi tabata vagumbo avo vatenda kuti migwagwa haina kumira zvakanaka.
Pane kaviri panyaya yamuri kutaura. Pane kuti nekunaya kwakazoita mvura zvakakonzera kuti mugwagwa wagara wava namakore akawandisa, wakaita makomba anonzi maportholes pachirungu, nokuti pasi pakabva patanisa kufamba panga panaya mvura yakawanda wanda. Saka iwayo maportholes iwaya aya kana kuti makomba anga ava kuita mumugwagwa tangati magadzirisa panzvimbo dzakasiyana siyana kubvira kubite bridge kusvika kuno kuHarare takanangana nokuenda kuChirundu. Ndiri kutirai kuti aizvozvo pamugwagwa wachoiya wenyu. Asi zvakare rimwe pane kutaura kwamaita kuti pangava nechika takawana mari. Mari yatakawanikidza ndeyekutangisa kuvandudza mugwagwa uyu kuti uve namalaini atingati 4 lanes, wokuti maviri anenge akanangana nokubvira kuno kuHarare, maviri anenge akanangana nokuenda kubite bridge. Iroro basa charitangisa mukutanga kwegore rino. Vatakapa basa iroro vakawanikidza mari, vari kutotunza michini yavo, vakatovhura maakaunti avo muno kuisa mari. Saka tatakangomiswa nenzororo nerehorodei yenemvura yanga ichinyanyisa kunaya. Asi tichatangisa kuita basa iroro, vatichakumbira mukuru wenyika kuti vatiitire tinoti ground breaking ceremony, tobva tatangisa kugadzirisa mugwagwa wachona mukutanga kwegore rino iri. Saka ndozvandingataura uyezve tinoda kutaura zvekuti migwagwa mikuruwo futi imwe yakaita senobva Bidbridge ino nekuvictoria falls iri kugadzirira zvakare pagore rino kuti tiite iya inonzi pachirungu dualization, yandabva kutaura pamusoro payo iko zvino pamusoro pomugwagwa weBidbridge uchiuya kuHarare uchienda kuChirundu.
Wakakosha sei mugwagwa iwoyo tichitarisa nyaya dzeupfumi hwenyika, Dr. Gumbo?
Mugwagwa weBidbridge uchienda kuChirundu uchipfuura nomuHarare namasvingo ndiwo mugwagwa womusouthern Africa yatinoti SADC wakakosha zvikuru maererano nenyaya yeupfumi hwenyika dziri muno muSADC nenyika dziri kumusoro kwedu yatingati dzekomesa kana kuti dzimwe dziri kunana DRC zvichikwira kumusoro kweAfrica. Bite Bridge border post ndiyo inonzi iyo muSouthern Africa mese kana kuti muAfrica is the busiest, kutaura kuti ndiyo inoshanda navanhu vakawanda vanopinda nokubuda apa mabhodha pachona.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare.
Vari kumirira mapato anopikisa ZANU-PF musarudzo yekutsvaga vachatsiva nhengo yeparamende kubhikita West vamunyaradzi kereke vari kuchema nerekuti bato rinotonga riri kutyora kodzero dzesarudzo sezvo riri kushandisa chikafu pamwe nekuvhundutsira vanovhota nemhirizhonga kuti varitsigire. Mutoro wedu wenhau Gantry Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 mumasvingo vari kukukidza vanoti sarudzo iyi haisi kuitwa pachena sezvo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa nevatsigiri veZANU-PF. Vanokwikwidza vakamirira musangano weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa vanoti zviri kuitwa neZANU-PF zvinovarwadza nekuti zvinokanganisa kuita kwesarudzo dzakachena.
Ya, tingati ichokwadi kuti musangano weZANU-PF uri kushandisa zviya zvokudya kuti vange vachitsvaga rutsigiro izvo zvisingatendedzwi. Pane kwakawanda kwavari kunganidza vanhu kumaward centers avo vachipa vanhu chibage, vachipa vanhu rice, vachitsvaga rutsigiro.
Vanokwikwidza vanoti musangano unotonga uri kushandisa mari yehurumende kutenga chikafu sezvo vanhu vazhinji vakatarisana nedambudziko renzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura mwaka wapfuura. Vari kukukwidza vakazvimirira voga vaheya shoko vanoti bato riri kutonga riri kutyidzira vanhu nemhirizhonga kana rikasakundopa sarudzo iyi.
Ya, ZANU-PF yadzokorora chirongwa chayaita kubva kuna 99 ichiita basa rokupa vanhu chikafu panguva yemaelections. Patau evha nguva yacho yetiri inoi ivo vezanu vachona vari kumanikidza vanhu kuenda kumameetings avo, then votora pane vanhu vairegistra pa this election vari kutorerwa zvimaslips vachinzi kana vangozovhotera pano mumwe munhu usiri weZANU-PF, then tichadhilanewo zvatakamboita vanhu 2001.
Vachoko avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 kusvika muna 2013 vari kuMDCT inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vanoti zviri kuita ZANU-PF hazvisi kuzodzosera kumashure vatsigiri vavo pakuvavhotera vachiti vane tarisiro yekukunda. Vamwewo vari kukwidza vakazvimiririra vaInnocent Muzvimbiri vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kusvibisa maposta avo ekuvatsvagisa rutsigiro.
Maposta ari kubvisiwa ichokwadi, ende pane vamwe vakatotora mufananidzo, in fact pane video footage inotozihwa yakaonekwa yemaposta achibvarurwa. Chokwadi chiriga nechokuti maopposition candidates ese hapana ari kubvisa maposta eZANU-PF kana umwe zvavo. Maopposition candidates ose ari kuzvibata zvakanaka, ende wetiri kuratidza ushamwari nyangwe tikasongana tinowirirana. Dambudziko rinongova kune hama dzedu idzi dzangogara dzisingadiwo kuti vamwe vaexercise mademocratic rights avo.
Vari kukukwidza vakamirira Zimbabwe People First vakuda kwashe gopo vanoti vatsigiri vavo vakarohwa mwedzi wapera. Vakati vanotungamirira kampeni yavo vasurugurwe pamwe navaDesire Struggle Nyahunda vanova polling agent wavo vakarohwa zvakaipitsisa musi wa10 zvitagore rapera. Apo vamwe vatsigiri vavo vanopfuura 10 vakarohwa musi wa29 zvitakwadi 22 nevatsigiri veZANU-PF vakadzivisa musangano wavaita wekutsvaga rutsigiro. Vagopo vanoti vakamhanara nyaya idzi kumapurisa pakasungwa vatsigiri veZANU-PF asi vakazongobudiswa vasina kutongwa. Asi nhengo yeZANU-PF amai Beauty Chabaya vakaramba kuti papfungwa dzavo panhare vachiti vaiva vakabatikana nemisangano vakavimbisa kuti fonera asi havana kuzozviita. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Cherit Mazula vakaramba kutaura nezvemhirizhonga iyi. Sarudzo yemubhikita West iri kuitwa musi wa21 Ndira iine vanhu vatanhatu vachatatsurana kuti vamirire vagari venzvimbo iyi muparamende. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsiva nzvimbo yakasiyiwa navamunyaradzi kereke veZANU-PF avo vari kupika jeri kwemakore 10 mushure mekubatwa nemhosva yekubata vana vadiki chibharo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunipenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru anoona nezvesarudzo muGambia atiza munyika iyi muchireme kutyisidzirwa nekuzivisa kwaakaita kuti vagara vachitonga kwenguva ndefu vayaya Jame vakakundwa musarudzo dzemwedzi wapera. Mumashoko ari kubva kuhama dzavo, sachigaro weIndependent Electoral Commission vaAliu Momanjai vakatizira kuSenegal mushure mekunzwa mashoko ekuti vakuru muhurumende yeGambia vaironga kuvatorera matano.
Sangano reUnited Nations rinoti zvuru nezvuru zvevanhu vemuIraq zvakamanikidzwa kutiza guta reMosul mukati memazuva mashanu adarika kubva pakatanga mauto ari kutungamirwa neAmerica kurwisa kechipiri mukuedza kwawo kununura guta iri kubva mumaoko echikwata cheIslamic State.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari muparamende kuCapitol Hill nhasi uko vari kukurudzira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kuti dzichengetedze mutemo wechirongwa chavo chezveutano. Vachangosarudzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vanga variko zvakare kuti vataure nevebato reRepublican pamusoro peurongwa hwavo hunosanganisira kuvandudzwa kwechirongwa ichi, icho chinonyanyozikanwa nerekuti Obamacare.
Mm-hmm. Muchikamu chedu chatino tarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende yeSouth Africa rekuyambira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvisina magwaro ekugara munyika iyi zviri kudzoka munyika iyi kuti zvigadzirire kusungwa pazvinongopinda muSouth Africa. Danho iri rinotevera kusungwa kwezvizvarwa zveZimbabwe 14 zvakawanikwa zviri mumotokari yaive nevanhu 30 nemumwe, asi iyo ichifanira kutakura vanhu 15 chete yaipinda muSouth Africa. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vakurudzira masangano akazvimirira kuti ashande pamwe nehurumende yavo mukuona kuti nyaya yekupinda kwevanhu munyika iyi yabatwa nemazvo.
Nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutarisirwa kubuda munyika zvichipinda muSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reZimbabwe Exiles Forum vatino Mambeu vanoti zvakakosha kuti hurumende yeSouth Africa itambire kuti zvinhu hazvina kugadzikana muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti ikwanise kubatsira vari kutiza munyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMambeu pamusoro penyaya iyi.
Sekutanga tinenge tichida kutarisisa kuti yambiro yavari kupa inorevei. Chatinoziva isusu seZimbabwe Exiles Forum ndechekuti vanhu kana vachinge vachitsvaka upoteri mukati meimwe nyika vane kodzero yekuti vawane rubatsiro. Saka kuzivisa vanhu kuti vachazenge vachisungwa kana kuti vachitambudzwa kana kuti vachiita sei izvozvo zvinenge zvisingaenderani nemutemo international immigration. Chavangange vachitaura ndechekuti nderupi rubatsiro rwavangapa vanhu kana vachinge vasvika mukati meimwe nyika zvisinei nekuti vasvika vakamira sei. Nekuti chatinoziva ndechekuti munhu anenge achitiza zvaanotiza kazhinji kacho haakwanisi kutakura madocuments, nekuti madocuments acho anogona kukonzera kuti azokwanisa kuidentifaiwa nevanenge vari vaanenge vachitiza kana zvichida inga vahurumende saizvozvo.
Asi kavaMambeu, tinoona kuti vamwe vanenge vazopinda muSouth Africa imomo vari kungosvikonyangadika vasingazoendi kumahofisi vachinotsvaga upoteri sezvamuri kutaura.
Zvatiri kuidza kuti tionesari ndezvemataurirwo avaita. Ivo ngavakurudzire sekukurudzira kwatinogara tichiita kuti munhu achinge apinda mukati menyika ino yeSouth Africa anogona kubatana namahofisi edu kana asingazivi kuti mapepa anogadzirwa sei inganzi refugee pepa. Isusu tinozovabatsira kuti vasvike kunzvimbo idzodzo. Asi kuti hurumende iyambire vanhu kuti vachasungwa ivo vari vapoteri inenge ichiita kuti zvinhu zvisamira zvakanaka. Saka tiri kuti kana vanhu vachinge vapinda ngavatambigwe nemufaro, vazivisiwe kunzi information yekuti mahome affairs angavabatsira kana kuti maofisi akavamirira ndeasi, nekuti vanhu vachatogara vachipinda.
South Africa yakazotambira here kana kuti inotambira here kuti muZimbabwe zvinhu hazvina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti vanhu vangapiwa upoteri?
Chekutanga hurumende yeSouth Africa as a powerhouse kana kuti seine ikonomi huru mukati meSADC uyezve ine chigaro chatinenge tichitarisira, ine kodzero yekuona kuti mararamiro evanhu mukati menyika yeZimbabwe akamira sei politically. Tikatarisa zviri kuitika muZimbabwe iko zvino, kwanga kune mawaves of activism, vanhu vachitaridzika kusafara kwavo neutongi hwenyika. Asi mukuitika kweizvozvo munorangarira kuti pane maactivists akaabductiwa tinava Patson Dzamara, vaitai Dzamara mukoma wacho akanyangarika, vazhinji vanosungwa vachikandwa mumajere. Saka kuti tigone kuti vanhu ava vari kuuya vari kutiza dzimwe nhau, isi chatinoona ndechekuti vari kutiza utongi husina kumira zvakanaka kana kuti zvepolitics, nekuda kwokuti zuva nezuva vanhu vanoabductiwa, vamwe vanongotorwa vachinorohwa nemayuthi kana kuti nemasoja kana kuti nemapurisa hazvizikamwe. Saka mamiriro ezvinhu kuZimbabwe haana kumira zvakanaka, haakodzeri kuti vanhu vangange vachigona kurarama varimo.
Tinonzwawo gurukotaro zvemukati menyika muSouth Africa vaMalusi Gigaba vari kukurudzira masangano akaita serenyu anoshanda akazvimirira kuti anga ainewo chaanoita mukuona kuti nyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika dzarerutswa. Imiwo muri kushandawo here nehurumende yeSouth Africa sezvavari kukurudzira izvo?
Tinoshanda nehurumende yeSouth Africa chokutanga panhau yemapemit. Tiri kuti kuhurumende yeSouth Africa tinokumbira kuti mapemit ava makambotipa aya special dispensation ngaarinyuiwe, ndicho chekutanga. Tozotizve kune vanhu vatsva vari kusvika, ngavapiwewo mukana wekuti vawane mapepa akanaka zvisingavatambudze. Saka kana vachinge vapiwa mukana wekuti vaone mapepa akanaka pasina kuvaisira maproblem mberi kwavo kana kuvatsiretena nemaarrest, vanogona kuva vanhu vanozova accounted for ende vanozokwanisa kucontributa kuekonomi yesouth africa. Saka isusu tinenge tiadvisawo vanhu vanenge vachipinda mukati menyika yesouth africa, zvikuru sei vanobva kuzimbabwe, kuti ngavaende kumaofisi edu vanyorese, uyezve ngavanonyoresa kumahofisi ehome affairs kuti vapinda mukati menyika ino vachitsvaka upoteri. Vodzonagadzirirwa nhau dzavo dzeupoteri, dzimwe dzinorambiwa, dzimwe dzinobvumiwa, asi tinenge tiripo kuvabatsira kuti kana dzarambiwa ndeapi matanho angatorwa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweafrica musangano rezimbabwe exiles forum vatinoma mbeu vari parunare mujohannesburg south africa nestudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, nasi tiri kutarisa yambiro yapiwa neSouth Africa yekuti icharanga zvakasimba vose vanopinda munyika iyi vasina mvumo. Takatarisawo zvingawirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubuda munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa. Vazhinji vacho vasina magwaro ekuti vapinde munyika iyi zviri pamutemo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Vagari vemuguta remutare vari kuchema chema nekuparara kwaita nzvimbo dzekutambira mitambo kumisha inogara veruzhinji. Nzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji kwamutare hadzina nzvimbo dzakakodzera kuti vanhu vatandare. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda kuno vanoti vave kutoona vechidiki vachiswera vachitamba njuga mumakoronga, vamwe vachitambira nhabvu mumigwagwa nekuda kwekushaya nhandare dzakakodzera dzekutambira mitambo yakasiyana-siyana. Vaatha Muriengwe, mugari wemumusha wesa kubva kwamutare. Vamuriengwe vanoti vanogara vakachema chema nekuda kwekushaya nzvimbo idzi mukutare mutare.
Magrounds ese auda kuti amendeni boys akaneglectwa for a long time, but kuno kusposova tinombotira kuita yende kuti zvidi tiporera chori tambike tichekesa uswa then so boys havana hakuna mumwe kuti vanhu vangaenda vangaswera vari.
VaChristopher Chaipa vanogara muchisamba musakubva zvakare. Mukuru uyu anoti dai kanzuru yaikwanisa kugadzirisa magrounds aripo pari zvino zvaibatsira kwazvo.
Toshiro dai magrounds edashimentinwa nguva nenguva aramba ari standard yakanaka. Nekuti muri kuona zvakaita ground redu rine mahambo rimwe side, of which zvinokwanisa kukwadzisa maplayers edu. Saka dai kanzuro yange yakwanisa kuramba ichigona kuti mentira magrounds kuitira kuti play yedu inge ichitambika zvakanaka.
Vanoona nezvemitambo vachishanda nesangano rakazvimirira roga reSports for All Zimbabwe vaPatrick Manzini vanoti zvinonakira guta kana pakave nenhandare dzemitambo yakasiyana-siyana, kwete yenhabvu chete, kuedza kuti vechidiki vange vane chekuita nemitambo imwewo. VaManzini vanoti nzvimbo idzi zvakare dzinosungirwa kunge dzichichengetedzwa.
Yeah, I don't want to go something to cover like Juro, and then they will play inside, and then my coach said that Mongo is more playing fields like that one day. They could go on a one or can find them for tennis, it won a pandambo, and then we want to, and then they will be grouped together and on one of Tambira.
Va Obeti, Gilbeti, Vemumusha Wichikanga, avo vaimbodzidzisa tsiva kuno kwamutare vanobvumirana navamanzini.
Chekererwe yeswa kana at least fans tuziva kuti zvinhu zvakaoma, at least fans pogadzirwa futi amwe masenders asiri because vana vari kunzetetwa nesuka chete. Kune mamwe maningi type of sports yakasiyana nesuka, poiswawo kana iwo ana tennis vari kwawa kana ana cricket vari kwawa vana vachingodini vachingowana pekutandimbira.
Mumwe mukomana wechidiki wemumusha weHobos kuno kwamutare Aaron Jekwa anochemawo nenyaya yekuti kune nhandare yekutambira kure uye kwakaita kusango, zvinopa kuti kutyise kutambirako kunyanya nguva ino yekurima.
Redu iro harina mabha plus 40 ri harina kana materesisi kuve rinongori kwakaita musango. Saka pane rwizi yudai panorinasodarika ipofu tinotenderera nhoku haizvo nguva yemagwereka anhu anotogona tobhinywa. Saka ngatibatsi dai hatibatsiro kuti ground redu rigadziwe.
vaimbove murairidzi mukuru wenhabvu muFIFA uye vari murairidzi wenhabvu muZimbabwe vamasimba Chihowa vakurudzira kanzuro yeguta remutare kuti isiyane netsika yekugovera nzvimbo dzekutambira senzvimbo dzokuvakira dzimba uye nekugadzirisa dzakaparara nekusabatwa zvakanaka. Vanoti kanzuro yaichakoshesi mitambo asi kungopa vagari pekugara pasina nzvimbo dzekutambira kana kutandarira. Meya weguta remutare vatatenda naMarare vanoti kanzuro ine shungu yekuvandudza nzvimbo dzekutandarira asi nekuda kwekushaya mari iri parumana nzombe kuti iite sezvinotarisirwa nevagari panyaya dzimwe dzekuitawo mabasa ekupa vagari zvakakodzera. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Makaterera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Vatapi venhau vanoti varasikirwa zvikuru zvichitevera kushaya kwava Bill Saidi avo vanga vave nemakore adarika makumi mashanu vachitapa nhau pamwe nekunyora mabhuku. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaSaidi vanonzi vashaikira kuZambia, mwana wavaSaidi Lee Said Ben achinyora padandemutande reFacebook ati baba vaenda kumusiki uye vaive munhu akamuumba pamwe nekumuratidza nzira yeupenyu. Vatapi venhau vakawanda vakashanda navaSaidi mumakore akawanda vanoti Zimbabwe neAfrica dzarasikirwa zvikuru nekufa kwavaSaidi. Vatapi venhau vakawanda vati vaSaidi vaiva munhu aiziva basa rake uye aive asina matyira uye vakadzidzisa vanhu vakawanda kuita basa rekutapa nekunyora nhau. VaChris Chinaka vaudza Studio 7 kuti vaSaidi vange vari zitateguru rekutapwa kwenhau muZimbabwe neAfrica yose.
Vakazoshandazve zvinozivikanwa nemunhu wese mune mamwe mapepawo anenge akazvimirira oga asiri akarerekera kuhurumende. Kwavaizikanwa nenyaya dzavo kana chavanenge vamira nacho ndo chavaimira nacho. Munhu ainyora dzimwe nguva zvekuti tingati chinyorose chavo chaiva munondo, chaiva pfumo, wairinzwa kubaya kwaro kana pavanenge vachinge vanyora.
Vachinaka vanoti vaSaidi munhu akaita basa guru munyaya dzekutorwa kwenhau pamwe nekudzidzisawo vamwe muZimbabwe, Southern Africa neAfrica yose kuita basa iri.
Mwechavakaita muno munyika nemudunhu redu kuno kuAfrica raiva rekudzidzisa vechidiki zvekutorwa kwenhau. Chinhu chetino kune vanhu vakati wandei vakadarikawo nomumaoko avo. Nyange pavanga vazoregedza mabasa kune vana vechidiki vakomana nevasikana vakagara vakavatora sasekuru vekutorwa kwenhau, ziteteguru revaipota vachivabvunza nezvemabasa ekutorwa kwenhau, achivabvunzawo pfungwa dzavo dzavaipa vasingatyi vasingatarisiri divi rimwe. Munyaya dzepolitics kunyorwa kwezvematongerwo enyika vaizikanwa chaizvo nenyaya dzavo dzekuti kana vamira pane shoko rino zva. Saka tinoromba kuti vaenda vatisiya, asi tinofara kuti takavaonavo kwenguva yakati kuti.
Mutori wenhau chengetai zvauya uyo akashanda navaSaidi kuDaily News on Sunday kubva muna 2002 kusvikira parakabvarwa nehurumende anoti vaSaidi vaive godobori munyaya dzekutapa nhau uye akadzidza zvakawanda kubva kwavari. Nhengo yeBoard Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter uyewo vakashandawo navabhirusa.
Tinotenda zvikuru Ivan tichiti vaSaidi vazorere murugare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mutero wenhau akaita mukurumbira munyika vaBill Saidi vanoshaya kuZambia mushure mekurwara kwenguva yakareba.
Sarudzo yekuBikita West yoita mutauro bato rezanupf richipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevamwe vari kupinda musarudzo idzi.
Migwagwa yemunyika yowedzerwa kuipa nemvura iri kunyanya kunaya. Tabatashuka kumagume chilongwa chedu cha nasi. Tino imba utimuchange mine sakari mangwana. Anokuwe ni gaene mfaro semazu wa ose. Ndini wenyu jonga kandemiri ndirimu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu. Tokusia emina Gibbs Dube muna u Zechindebele.
Soku isika.